Danho rakatorwa nehurumende iri ratambirwa nemufaro nemamwe maroja akaita samai nomete kanhu kamwe avo vanogara mumusha wemabhuku muHarare.
Isusu tiri kutonzwa kufara nezvataurwa nehurumende nokuti tanga tatopererwawo nokutiwo malandlord edai anga asitonetsa. Ukada kumutsanangurira kuti handina mari hanzwisise saka vaita havo.
Asi vamwe vane dzimba dzinogara maroja vakaita samai Fiona Munyaradzi vemumusha wetafara uyo wakavakidzana nemusha wemabhuku vati vachapinda panguva yakaoma kana maroja avo akatadza kubhadhara mari yerendi.
Ndopanobvawo mari dzedu dzekudya ipapo. Iko zvino chikafu chaicho chiri kudhura, saka muroja wangu akasabhadhara mari yerendi. Mari yekutenga chikafu ndoiwanepi? Nekuti nini handisikwe basa, hapana kwandinoshanda.
Mutungamiri wechitungwi za Residence Trust Muzvare Alice Kuvhea vatiwo nyaya iyi iri paviri nekudaro hurumende yaifanira kutanga yataura nemapoka akawanda isati yataura danho iri.
Toshaya kuti ana ambuya ana sekuru varidzi vedzimba vanorarama sei. Chitarisawo kudivi remaroja, maroja mazhinji vanhu vai vanorarama nekutengesa muna muchitungwiza hamuna indastry. Saka kwatiri zvinhu zvakaoma zvikuru kuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachitambi vawane kunyange mari yacho. Dai hurumende yakwanisa yayapo COVID relief funds kumaloja so that mari vanokwanisa kupowa kana votaurirana nemalandlords wapowa kana chidimbu chekuti vaone kurarama.
Chigaro wesangano rinomirira vagari vekukadoma rekadoma Progressive Residents Association vaubet batanai murambiwa vatiwo zvaitwa nehurumende izvi zvichaita kuti varidzi vedzimba vatadze kuteerera dzimba dzavo.
Minzwa ratinoda mari landlord achaiwana kupi mari iye asinawapowo nemaloja nekuti anototapudza mari ipapo isa uko. Saka apa pari triki Rob Paul to pay Peter haiite nyaya yakadai. Kana vati hazvichabhadharwe nemalandlords municipality haina chainowana hapo zvinei zviri nani nekuti landlord haana kwaanosenza, muroja haana kwaanosenza. Saka ari kuwana mari apa ndiani? Hapana tesa hatina.
Mutungamiri weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati hurumende inofanirawo kuona zvaingaite sezvo iri iyo inotora mitero kuitira kuti irerutsire varidzi vedzimba pamwe nemaroja.
Hurumende yaifanirwa kunge iriyo iri kuendesa mari kumakanzuru muZimbabwe vachiwabatsira kurerutsira wane dzimba newanoloja nekuti pari zvino vanhu vose panguva yelockdown tarisiro ndeyekuti hapana ari kuita mari.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vane kumangwana sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo, asi mumashoko avakaisa patwitter nemusi wechipiri vamangwana vakati dare remakurukota rakanga rataura danho iri senzira yekuona kuti hapana munhu anoomerwa zvakanyanya neupenyu panguva iyo nyika iri kurwisana necovid-19 uye pasina ari kuenda kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.